kuwerere chaiwo muchazvinzwira mega itotiyai nzeve musati rasikirwe neuyu mukana nekuti pane vatauri vatatu vakasimba vanga vachitaura Maisakile Felani Ngoma vakamirira masangano ezvekodzero dzevanhu akazvimirira oga maCSO pagozoitawo Nyanzvi mune zveupfumi vaClinton Musonza pagozoitawo zvekare Senator Douglas Munzora vebato rinopikisa guru reMDC vanga vachitaurawo vakamirirawo veMDC tichitarisa nyaya yekuti pamazuva zana apfuura eutongi hwavaEmerson Mnangagwa zvii zvaitwa zvinotarisirwa kunge zvichiitwa nekurudzirowo dzavo vachipawo pfungwa dzavo kuti zvii zvingaitwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Zvinyi zvingatarisirwe neavo vachange vari kuunzwa chirongwa ichi panhepfenyuro uyezve pamafacebook page edu?
Munoziva mese kuti hazvina kumira zvakanaka zvikuru sei mune zveupfumi. Kushomeka kwemari kumabhanga haisi kuwanikwa zvachose, kukwira kwemitengo yezvinhu nembatya pamwe chete nekudya. Tigotarisawo zvekare matambudziko ese iwaya mune zveupfumi kuti hurumende iyo iri kuitei pamusoro pezvinhu izvozvi. Ndo zvanga zvitaurwa nevatauri vedu. Tikazoipa mukana kune avo vakanga varouyawo kugungano kuuya kuzoteerera hurukuro iyi. Saka musakanganwe kuuya kuchirongwa ichi, muteerere chirongwa ichi, uye vanokwanisa kunge vachitarisa paFacebook live pedu tisinge tisingatore hedu nhare nekuti ihurukuro yakaitwa nemusi wechitatu. Mukumakuwerere mamusapfuurwa nehurukuro iyi, zvakawanda zvakakutaurwa nezvazvo ipapo pamwe chete nezvisungo nekurudziro kuhurumende kuti zvoitwa sei. Musarasikirwe neuyu mukana.
Muchibva ipapapa muchange maakunanga kupi? Vanhu vangatarisire nhaurwa dzichange dziri kuitwa kupi?
Kutarisira kuti ichaita fire zvekare. Takananga uko kumatebelerland south kugwanda mudhorobha regwanda nemusi wemuvhuro musi wa26 mbudzi apo tichange tichikurukura nezveutongi hwematunhu kuti matunhu ange achizvitonga aine hurumende dzawo